Zimbabwe yakaitwa mugungano regroup J mukubatanidzwa kwakaitwa zvikwata necaf gungano rine nyika dzinoti Cameroon, Kenya neNamibia munzira yekuenda kuAfcon 2025 zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafinary ayo achaitirwa kuMorocco muna 2025 kunyange hazvo gungano iri risina kunyanya kuoma veruzhinji vanotevera mutambo uyu vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa pasati paitwa maroto ekuenda kumafinary uku nhengo yeWarriors Friends Club vaprosper mashaya vanoti zimbabwe inokwanisa kukanganisika munzira yeAfcon 2025 kana ikaramba ichitambira mitambo yayo yepamusha kune dzimwe nyika sezviri kuitika pari zvino
ndikuona kunge kuti ichatitanga painyaya yemagrounds imuno kuti hazvidzidza kuti datambira here muno muzimbabwe kana kunze kwenyika but ndikuona kuti minista wedu wemunomu datakuvakombiritawo vagadzirisawo magraund eita ari akanaka magraund eita ari anomechawo nemamagraund ekuti dzimwe nyika
zimbabwe yakashandisa nhandare yekurwanda semusha wayo apo yakaita mangange 1-1 nenigeria ndokuzoshandisa zvekare nhandare yemusouth africa apo yakatamba neLesotho ndokurohwa 2-0 asi chinonzi nevakawanda chiri kudiwa nechimbi chimbi kwotsvaga murayiridzi wemaWarriors iye zvino sekutaura kwemutsigiri mukuru wemaWarriors vaadam mukwasi
tanga sezvo tisina murayiridzi chaiye chaizvo ndipo tototanga hatifani kutora mazuva kubva nhasi pati kutaura nekudai tofanokuta musochishanu tatova nemurayiridzi nokuti taakuziva mamiriro akaita mutambo nenguva yedu idiki
vamwewo vakaita semutsigiri wecapes united vaparadzai jemwa vanoti nenguva shoma iripo zimbabwe inoda varayiridzi vanoziva mamiriro enhabvu yemunyika vakaita sabruce grobela kaitano tembo kana joy antipas muongorori wemutambo wenhabvu vabozwo marimo vanoti pakaiswa murayiridzi panenge pave kudiwa gadziriro yakasimba inosanganisira mitambo yekuedzana masimba nezvikwata zvine madzita munhabvu
takuda kuti tichinyatsoita gadziriro dzakasimba muno muzimbabwe yekuti toitawo mafriendly matches nemateams mahombe yekuti tinokwanisa kunge tichigadzira timu yedu yekuti ikwanise kumecha gupu rataiswa iriri nekuti pakuda kutombotambwa zvakasimba chaizvo
Cameroon yakatora mukombe weAfcon kanokwana kashanu asi Kenya neNamibia hazvina nhoroondo yakasimba makundano aya asi mutevedzeri wemurayiridzi wedynamos Lloyd Chigove anoti nzira iri mumaWarriors haina kupfava sezviri kutaurwa nevamwe achiti iye zimbabwe inoda vatambi vayo vese vane mukurumbira kusanganisira kukumbira Knowledge Musona kuti adzoke kumaWarriors
igomo rinoda kuti tiise musoro pamwe chete tibatsirane kunyange ava vanonzi vakativazorora kutamba vana Knowledge Musona aiwa vamwe tinovakumbira kuti vadzoke vambobatsira vakomana
aibove maneja wechikwata chenyika chemaWarriors ichi Wellington Mpandare anoti hapana chikwata chisingaroveke zvekuti anofunga kuti zimbabwe inobudirira mugungano iri asi achiti panoda kakurongeka zimbabwe iri kubvura musangano wemakundano aya nemutambo nekenya musi wa2 gunyana kunairobi kwekare kukenya ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariati